A very good evening, Zimbabwe. This is Live Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Friday, October the 25th, 2019. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Thungameli Nkomo.
And tonight, we are focusing on today's campaign by the government calling on the United States and its European allies to remove sanctions on ZANU-PF officials and entities, saying they are affecting ordinary people.
If you want to join the discussion, send us a message on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us directly at 001-202-619-2077.
And we are streaming live on all our Facebook platforms. So please join us at VOA Ndebele and VOA Shona and VOA Studio 7. We're also live on all our platforms on the web. So please visit www.voashona.com and www.voandebele.com and www.voazimbabwe.com and join in the conversation right now.
President Emmerson Mnangagwa today led the campaign against sanctions imposed on ZANU-PF officials and entities by the United States and the European Union, saying the measures were killing the economy and affecting ordinary people. Mr. Mnangagwa spoke at a poorly attended gathering at the National Sports Stadium in Harare following marches by mostly ZANU-PF supporters in the city.
The poor attendance was also pronounced in other cities like Bulawayo and Mutare, where many people stayed away. While President Mnangagwa lamented the sanctions, saying they have remained despite political reforms implemented by his government. The U.S. Embassy in Harare and the European Union were punching back on Twitter, saying Zimbabwe's problems are as a result of bad governance and corruption and not sanctions, as they are targeted.
Lingabalitsha nanjani emakhaya endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Siyadibana-ke lamhlanje kungolwesihlanu kuhlelo lwe-Live Talk. Sikhuluma ngodaba lwezijeziso ezetheswa amalunga e-ZANU-PF lamankampani alobudlelwano laleli bandla ngamazwe afana leMelika le-European Union. Esikubonileyo lamhlanje ikuthi umongameli Mnangagwa ukhokhele umkhankaso wokukhuthaza ukwesulwa kwalezi zijeziso. Okungumkhankaso oqhutshwe la ngamanye amazwe akumanyano weSadaka ngemva kokuvumelana kwalumanyano ukubana kumele ubambe iqhaza ufuqe ukhankasele ukwesulwa kwalezi zijeziso. Ekhuluma enkundleni ye-National Sports Stadium, uMnangagwa lamhlanje emini uthe kumele zesulwe lezi zijeziso ngoba ziphazamisa uZulu weZimbabwe jikelele njalo zibulala umnotho. Uqhubeke wathi okumangalisayo yikuthi izinto eziningi ezikhulunywa yiMelika le-European Union eziphathelane lamalungelo lokubusa kuhle. Uthi okumangalisayo ukuthi sowazilungisisa lezo zinto kodwa izijeziso lokhe zikhona. Bebebalutshwana kakhulu abantu enkundleni ye-National Sports Stadium. The stadium was almost empty. Njalo sibone lasenkundleni ye-White City kwaBulawayo, bekunjalo laseMutare. AbeMelika labe-European Union labo be-Twitter lapha enkundleni zokuxhumana bekwala ukuthi izijeziso lezi ziphazamisa uZulu jikelele, bathi ziqondiswe kulabo eziqondiswe kubo abalutshwana abangamalunga e-ZANU-PF lamankampani alobudlelwano laleli bandla. Ngokunjalo bathi cha, kazi iphazamisi uZulu weZimbabwe jikelele lezi zijeziso. Kanti-ke bathi udaba lwamalungelo kumele lulungisiswe, udaba lombuso wentando yeningi kumele lulungisiswe. okwamanje bathi hayi uMnangagwa gakafiki khonapho usawephula amalungelo kawuhloniphi umbuso okhululekileyo kusakunengi okungahambi kuhle. Sifuna ukuzwa-ke kini lamhlanje ukubana lilo ubona njani lolu daba. Liphathekile yini ekutshengiseleni lokhu kumbe lisihlalele emakhaya? Nxa lihleli emakhaya lisitshela ukuthi kungani? Mafi.
Aiwa kune ova changobva kupinda muchirongwa chedu pano pa Live Talk nhasi tiri kutarisa isu zvataona zvichiitika nhasi munyika nekunze. Taona nhasi mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachitaura nevatsigiri vavo kuNational Sports Stadium apo panga paine kuratidza kwanga kwakarongwa kwekuratidzira vachishora ivo zvirango zvakatemerwa dzimwe nhengo dzezano PF nevamwe makurukota ehurumende. Asi taona kuti munzvimbo idzi kwanga kuri kuitirwa mhembero idzi kana tingati kuratidzira uku kwanga kuine vanhu vashoma. Taona zvakare kuBulawayo kuWhite City Stadium kwanga kuine vanhu vashoma nekwaMutare kuSakuva kwanga kuine vanhu vashoma. Atanzwa ivo vaMnangagwa vachitaura pachiitiko ichi kuti masanctions anenge iwo gomarara vachiti ivo ndo zviri kuvasunga zviri kuita kuti upfumi hwenyika husaenderere mberi. Asi taonazve paTwitter tichiona hurumende yeAmerica nemuzinda wayo uri muZimbabwe vachinyora paTwitter vachitivo kweteba masanctions aya kana kuti zvirango izvi zviri kukonzerwa nekuti hurumende iri kuramba ichiita zveuori uyezve haisi kuremekedza kodzero dzevanhu uyezve kumbunyikidzwa kwevanhu nekupambwa kwechisimba kwevanhu ndo zvimwe zviri kuita kuti zvirango izvi zvirambe zviripo. Saka toda kunzwa kwamuri kuti imi makwanisa here kuenda kune zviitiko izvi kungave kuri kwamuri ikoko mungave muri munyika kana kunze kwenyika. Taona zvakare kuBritain kuine zvimwewo zvizvarwa zveZimbabwe ivo vanga vari kuratidzira vachiti aiwa havasi kufara nekuratidzira kwanga kuri kuitwa kuZimbabwe kwekuti masanctions abviswe. Saka zvimwe zvatichange tiri kutarisa kana imo muno muWashington zvakare manga muine nhengo dzezanopf. Asi panguva yatataura nevanga vari kumuzinda weZimbabwe kwanga kuine munhu mumwe chete kana vaviri vakwanisa kupinda pachiitiko ichi. Saka pindai muchirongwa mutitaurire kuti imi munoona sei zviri kuitika izvi uyezve munoona kuratidzira uku kuchizobatsira here zviri kuedza kuti zviitwe panyaya iyoyi kubviswa zvirango. Zvii zvamunofunga imi nekuonawo kuti imi zvingaitwe nenyika kuitira kuti zvirango izvi zvibviswe? Saka tichange tiine vanyarikane vari kuuya papurogiramu yedu iyoyo ino tichionesana tichizeya kuti tione kuti zvii chaizvo zviri kuitika. Saka pindai muchirongwa uyezve kana muri kuda kuti tikufonerei mobva manyora imi namba dzenyu kuitira kuti tikwanise kunge tichikufonerai. Monyora zvakare makaisa macode numbers enyu.
Yebo kunjalo Mavelasa, njengoba limuzwa ikhuluma khonapha Washington bazamile ukutshengisela abasekeli bezanu PF sigodlweni kodwa bekulabantu ababili kuphela. Kwele South Africa babuthene abasekeli bezanu PF bebamsane labasekeli bebandla le-ANC ePitori batshengisela phambi kwesigodlo se-European Union leseMelika besithi kumele zesulwe isijeziso eNgilandi eLondon. Sibone njalo intatheli zindaba yethu Ezra Jesus Banda esethulela udaba lokutshengisela okuqhutshwe yizizalwane zeZimbabwe esigodlweni seTanzania okulilunga leSADAGA besithi izijeziso lezi akumelanga zesulwe. And Mava, we have our first guest, and that's Honorable Tabitha Khumalo, chairperson for the MDC. Honorable Khumalo, good evening and welcome.
Very good evening and thank you for inviting me.
Yes, let's dive in. What's your take on the, anti-sanctions campaign that we saw today? And we know that you did not participate. Can you explain why?
As Zimbabweans in Zimbabwe, we did not participate in the anti-sanctions demo. Because as far as we are concerned, those are targeted sanctions of ZANU-PF government, which is violating the human rights of Zimbabweans.
Mm-hmm. Tombodzokera ipapo tichibvunza nerurimi rwamai kuti sei imi seMDC musina kuwanikwa muchipinda muchiitiko chanhasi changa chiriko ikoko.
Sebato reMDC rinotungamirwa naadvocate Nelson Chamisa. Isu hatina kupinda musekasi yanga ichiitwa neZANU nemhaka yekuti ZANU nehurumende yeZANU vari kutyora kodzero dzevana vemuZimbabwe.
Makumalo, let's look at some of the key things that Mr. Mnangagwa talked about in his address. I'm looking at his Twitter feed. Here he says, despite opening up the political space, strengthening the rule of law, transparency, accountability, and ramping up the war against corruption, crippling sanctions remain. Zimbabwe is simply held to disproportionate standards like no other country. Enough is enough. Sanctions and their negative effect on foreign direct investment have hampered every single sector of our economy. The claim they are targeted is simply not true when banks and entire sectors are cut off from funding. The average Zimbabwean pays the heaviest price. That's President Emmerson Mnangagwa there tweeting like an hour ago after addressing people at the National Sports Stadium. Uyakhuluma Makhumalo uthi lingathi ngama-targeted sanctions. Kodwa iqiniso ngokutsho kwakhe ubaba Mnangagwa ukuthi amabhenki ayalelwa ukuthola imali phandle. Ilizwe leZimbabwe kalivunyelwe ukuboleka izimali phandle hathi ngendaba ze-corruption kuphela hathi ngendaba ze-corruption kodwa ngendaba zama-sanctions uthi useyilwisile i-corruption inkohlakalo sokule i-rule of law imithetho isihlonitshwa elizweni ngakho akusela sidingo sokuthi zibe khona lezi zijeziso
esingasakwaziyo yikuthi asikwazi ukuthi ukhuluma ngelizwe leZimbabwe liphi ahlala kulo liphi kodwa kuthi umangalisi ngoba ungahamba eBorodelbrook udubo thina esilubonayo ngapho ndlaleni alukho kabaluboni nxa yena esithi ufuna ukuthi kube le-foreign direct investment i-foreign direct investment izabuya njani thina sacathelwa yi-15 billion nxa sisehluleka ukuthi sigcine i-15 billion bese sisanelisa ukuthi amanye amazwe bathathe imali ebhatala i-residence lawo mazwe esithi ngama-taxes bathathe bazonika uhulumende weZANU oqatshelwe yi-15 billion lanamhla kunamntu wabotshwayo sithe zukuzuku soqatshe 15 sezathatha okuqatshe 3 billion la namhlanje leyo 3 billion asikwazi ukuthi uye ngapi iyaya ngapi bese kuthi amanye amazwe asinike imali sithe siloke sithi kumbe njengoba leyo 3 billion sisayidinga nangumangunjika usesitshela ukuthi kulabantu abalitshumi kuleli lizwe abayibo abanikazi bemali yemelika kambe shuwa likhona ilizwe alabantu abacabangayo abafundileyo njalo abahlonipha ulungelo loluntu olungathatha imali linika uhulumende weZANU kwamarhulu kukamasela asetshontsha imali sebeze ngabe ngasakwazi lokuthi bayitshontsha bayisanga
Mm-hmm. Siyabonga Makhumalo oqhubeka ubambile and mava we have our second guest That's Honorable Kindness Paraza, Chairperson of the Parliamentary Committee on Foreign Affairs. Honorable Paraza, good evening and welcome.
Good evening. How are you there? Good evening, Zimbabwe.
We are good. Thank you so much. Hanzi Nasima Rohwa Neshamu Yenyu Inemu Yu. People are wondering, Kuti. What happened ku Nandare National Sports Stadium? Ku vanhu vanga vasingazive here kuti pane chiri kuitika.
No, handizi kuti utaura chii kana uchiti vanhu vanga vasingazive. Kunandare tanga kune kwakazara vanhu tamacha isi na First Lady kubva pa Robert Mugabe Square kusvika ku National Sports Stadium. And vanhu vanga varimo asi dambudziko ndere kuti takati nyika yose ngaite same demonstrations kunzvimbo dzavanogara kana kumaprovinces. Saka kwauya chete vanga vari mudhuze meHarare ndovauya kunhandare yenational sports stadium. Saka vamwe vese vaitira kwavanogara kumaprovinces avo. Saka hapana kana chakaipa, isu tafara zvikuru nekuuya kwaita vanhu. And mukuruka vanhu vachiratidzira kuti masanctions havachamada. Chinotinetsa ini ndechekuti unoona muZimbabwe achifarira kufarira kuti ubuda rute nekufarira kuti nyika ngairambe ine masanctions. Unenge uchida kuti zvigodiioni muZimbabwe pane kuti kuti aiwaka masanctions ngaabve nyika ibudirire kumberi. Asi unoona mumwe munhu achi asingadi achisadharara chaizvo kuti nyika ngaigare iri mumasanctions. Zvinorevei izvozvo? Regai ndikuudze, ndakaenda kuRwanda inini ndikanogara ikoko kwemasvondo ndichitaura nevekuRwanda. Ende Rwanda munozviziva kuti vakaurayana muna 1994 1 million matutsi nemamoderate hutusi vakaurayana. Asi vapedza kudaro vakati aiwa ngativakai nyika yedu vane chirongwa chavanoti agachiro. Zvinoreva izvo kuti ngatibatanei tienderere mberi. Zvino iye zvino zviri kufamba Rwanda iri kufamba yava pamberi petu zvisingaite. Takutoenda isi kuRwanda kunodzidza zviri kuita Rwanda. Zvino asi wouya kuZimbabwe unonzwa vamwe asitsoropodza nyika yake, achitsoropodza nyika yake kunyanya vari kunzeko nevamwe vari opposition kuno. Nekuti varikuudza kuti pamwe maforena zvacho achitigadzira nyika yedu. Hakuna muforena amwe achitigadzira nyika yedu.
Tombopindira ipapo vaparadza.
Vanhu vakati aiwa isu tega tozvigadzira tega njeni.
Hey, vaparadza, tombopindira ipapo tichiti vamwewo vari kuti asi imi seZANU PF zvanga zvisiri nani here kuti mutore mari yamashandisa kuti muite machi yenyu iyi yeanticorruption muchibhadhara madokta nezvimwewo, nekuti taona pasina kunyatsobuda vanhu vakawanda. Uyezve pane ari kunyora pana patinashi takawira ari kuti stop my abductions first, fix your problems. Lillian Mando ari kunyora kuti zvishoma zvamuri kunzi muite nevakakutemerai zvirango, sei muri kuzvitadza?
Ndakupa mhenzaniso ndati Rwanda kwakapa 1 million asi vakaregererana vakati leti mufuwara. Handiti imi munoramba muchingotaura zvinhu zvakapera, zvinhu zvatakanzi vapurezidendi vedu vamunangagwa vakaisa komishini panika kana muchida kutaura zvaaugust 1 vakaisa komishini endiyezvezvi maabduction makazonyara mega panika imimi ndimakato makatoita kuti nyika isunire pana Dr. Magombei. Ndimakabata kaimi Dr. Magombei achiti anzinda hamene kwandasiyiwa kunyabhira uko and so forth achiratidza ari confused ende makamunyadzisa. Hapana kanga amita abdakana.
Aiwa vaparadza ipapo, regai tipindire ipapo vaparadza. Yava Magombei ngatimboisiya ititaure zvemasanctions zviripo apa kuti muri kuzvitadza sei.
Ndataura zvemasanctions ndezvekuti iye zvino vana chiremba vakapiwa mari kune bhajeti renyika iri ranga riri nebhajeti kune bhajeti renyika. Kana unoziva kana imi muri muZimbabwe muchiti hakuna masanctions asi vakakukomberedzai vaenzi vachiti aiwa pane mune masanctions sadhiki yose ikiti Zimbabwe ine masanctions ende Africa yose ikiti Zimbabwe ine masanctions imota hamuna. Let me tell you one thing, according to United Nations United Nations Article 41, United Nations Charter, inotaura kuti aya masanctions atakaitwaya ari illegal because haana kutariwa neUnited Nations Security Council. Therefore, they are illegal sanctions. And but unoona muZimbabwe nachiti there are no sanctions. Unenge uchida kuti
Makumalo, Mav, before we go to our listeners. Makumalo, ngena kona api ya muzu, Honorable Kindness Baraza. Yakulu umalap.
Iza zidi ahashaba. Tirikuti isusu. Masanchi za aripo muno muzibaba atotanga ni muzibaba. Tozo enda kumiri. Muzipatara atisikura apiwa. Aine, inini ndini example yacho I did asthma attack ndikaenda ku public service kwa ndiri ndire medical aid ndikasvika zvikanza hatina solution yokuti uite tukuise inhaler to make matters worse I was using the same mask that was used by I don't know how many people there was not even cotton wool or spirit to at least disinfect the mask But just because I could not breathe, I had to use that infected mask. Those are sanctions for Zimbabweans. We are going, if you open the mashop, to that would take a whoop. Because, you know, 10 kgs, you have to $90. Tota ura, nyemushanda, no tambira $300 ba mwezi. Chikafu achisi kute, no sanction yoni. Takuenda muzvipatara kuti tinofa kwete kurapiwa ndo sanctioni yevana vemuZimbabwe zvikoro zvedu tikutaura izvozvo hapana zviripo maticha haasi kupatara mari kuti vaende vachengete mhuri dzavo ndo masanctions atiri kutaura tine mari inogara ichingodonha every day pairi kupamba matombo oga oga mari yacho iripo yakazara mumabhanga But kuti upinde mubhanga racho utore mari yacho upuwa $30 makoini.
Ngolimi luka mama makumalo, ngolimi luka mama.
Varikupenga zvokuti akutoita furo. Varikugara mumaborodel bruku. Unoona munhu achivaka imba inoita chikepe. Wozvibvunza semwana wemuZimbabwe kuti ko munhu uyu mari ari kuiwanepi. Tobudziwa nanaparadza ava kuti 15 billion yanga nyangarika nanhasi hakuna kana one munhu akaenda mujere pavakatorera masimba kuna mugabe zvikanzi bodosve mbavha yanga iri mugabe tikati tazviona garei garei izvozvo kwapinda vamunangagwa kune 3 billion isingahwiki kuti akaitwa sei tikabvunza zvikanzi aiwa bodosve ndo nhema vanhu vemdc magara kenyu ndechekutaura nhema Nasi magunjika watiudza kuti kune vanhu gumi vezano obviously ndo vakabata ma US dollar nai vedu vevaparadza ngatiregerei kunyeperana vana vemuZimbabwe vatambura problem tino inini newe toiziva asi chatukukonewa ndechekuti tiudzane chokwadi vanhu vezano bvumai kuti nyika yamira nemusoro Asi sevana vemuZimbabwe todiniko kuti tigadzirise vanhu vahwa nezhara vana vedu vahwa kune kunwa mbanje kuputa mbanje dzamunotengesa imi vana paradza kozi ndini nemari yekutenga mbanje dzacho nana cocaine Mutitengera vana vedu doro vana vedu vazvidhakwa vanongomuka muZimba vonogara pasi pemabridge vana venyu venyu vari kunana New Zealand kunana Dubai kunana China ko isusu vana mupurwa vasingagoni kuti vana vedu vaende kunze kwenyika todini izvozvo mukarwara imi hamuna problemi ungokwira ndege chete maenda kuSouth Africa makwira ndega maenda muChina maenda kuIndia kunorapiwa musadaro vanhu vee matambudza vana ve Zimbabwe zvenyu zvokutambisa mari kuti munoende kustadium uko moti masanctions amude muchitengera vanhu matupisa nemachipisi necoca-cola potoro remvura iye munhu ari mukati momo ane vhiki nevana vasingadye vedu we regerai kutamba neupenyu hwevanhu
siyabongai
makangwara vaparadza
siyabongai
vana venyu chokwatigadzirise nyika
siyabongai makumalo I know honorable Baraza wants to respond but Tudzoka kwamuri timbotora mavatereri mafi.
Hello, kola.
Hello.
Hey, tukutaura nani uyezve muri kupi?
Ndiri kufona ndiri kuDubai.
Hey, taura henyu tinzwi.
Ya, henyu yemasanctions yanesa shoma. Chinhuwani chatisinganzwisisi ndechekuti toda kuti
taurisa imbichana mukoma.
tida kuti hurumende yeZimbabwe iti udzewo para kunyatsa kubata masanctions chaipo.
Mhm.
Anditi vari kuti nyika ya yaenda kumawere because of ma sanctions anditi.
Mhm.
Saka isu tida kuziva kuti ari kubata papi chaipo chaipo.
Regeiti vaparadza vari pano vezano PF regemva mavafunza vaparadza pane muterera ada kuvunza apa ari ku Dubai hanzi ma sanctions aya ari kunyatsobata papi chaipo chaipo
ndazvinzwa very good zvombo vasika gaipo pindura zvataurwa na kumaro rupangu ndafara zvikuru achita akaenda akanoshaya mutoka kuhospito ndafara zvikuru akuzviona kuti zvinhu zvavakatsvaga ivo setemp zvavako vadzokera ingozi yavako vadzokera ndivo vakaenda nana piti nana Welshman kuna kuvaamericans ndo vana piti vakanyora inozi dzijera yakuti kuvadzai zvinoizvi ende ndafara zvikuru nokuti masanctions ayo hase ZANU-PF chete hase vanhu vanosapota ZANU-PF chete naivowo vaakumanzwawo saka chatakakumbira panzane zuro tiri muparliamendi takavati vakomana nevasikana imi tiri vamwe tese tiri mazimbabwenzi chitaurai varungu venyu avo kuti aiwa ngatibvisai masanctions tiwatikwadza zvese zvatiri kutambura izvi zvakakonzerwa neMDC yakaenda kunokumbira masanctions kuamerica nekubritain musatombonyeperwa zvimwe zvese izvi zvandiri kutaura ndochokwakende zviripatira ndo zvakaitika piti Welshman neMDC ndo vakaita craft zigera right ndotidzokera kune mukoma ari kudubai uyu masanctions haana hasiri targeted ari muzimbabwe zvinotaurwa zviya tari targeted kuna nhii kuna nhii government yezimbabwe right now nemacompanies ese in other words nyika yese iri under sanctions mabanks edu they cannot transact nemainternational banks nekuti vakavharwa vese imavo neimf nemaamerican nemabritish nemaeuropean kunzi aiwa musatreda nezimbabwe makambanizi edu isu shamwari hakwanise kutenga zvinhu kunze uko nekuti vari kurambira havana mari yacho chekutanga two mabanks haasi kukwanisa kutransacta tino inonzi derisking yekuti macorresponding banks edu haasi
kutombuuri kumatenga sei kunze kwenyika malambagini emahani miriyoni kana muchitini mamubvumirwe kutenga ko masuzu hati kuona amakavheka
vaparadza
Order, Honorable Kumalo, we'll come back to you later, Honorable Paradza, make his point. Pesaiva Paradza.
$3 billion. Imari yakaenda kukomandi agriculture. Patiri kurima kubatsira kuti nyika isimuke tichirima isu fanika iri ndiri murimi izvozvi ndiri kutogadzirira kurima saka ini mari yakaenda kucommand agriculture haina kurasika mari yakaenda kuzvikwereti ini ndotori nechikwereti chandisa ndabhadhara chandiri kutonokuti takaita drought gore rakapera handa kukwanisa kubhadhara chikwereti chao
chetebutakwanisakubhadhara Honorable Paradza, ndimbopindira ipapo. Muri kutaura nekuti mune chikwereti. What we have seen, and this is a fact, many people in ZANU-PF, people in high offices, vari kuaccessa ma loans from the government and they never pay them back. Nhengo dzeZANU-PF kutaura kuno vaimbova maministers nemaministers you owe ZESA millions and millions of dollars. Let me read some responses. Okay. And you never pay back.
Okay, gentlemen, let's get back to the sanctions.
For some ZANU-PF officials, we have seen that. Okay, let me go back to the a statement by the U.S. Embassy that I wanted to read to you. And also, yes. Makumado will be coming to you after this. They are saying there is no U.S. trade embargo on Zimbabwe. U.S. companies are interested in investing in Zimbabwe, but are deterred by the massive levels of corruption, economic uncertainty, and weak rule of law. Diamonds worth $10 million would fund water treatment chemicals for Harare for 4 months that Zimbabweans desperately need, but they were shipped out of the country for training purposes, in quotes, and never reached the intended destination. An American firm won tender and was ready to provide top quality construction of the Dema power plant in 2016. But the contract was taken away and given to Sakunda, who never bid on the tender. Corruption deters foreign businesses. Makumalo ngena kona posinga gai gu parats.
Loku wati nkume ngoli malu zwayo. Zwa, ichokwa dichaka naka, hachiputirwe ni newspaper. Hakuna munhu ari normal akazvagwa akashandira mari yake kubuda dikita kuti aunze mari munyika ino vaparadza kuti inini mari mutori izvozvo muri kubvuma henyu kuti imi magetsi mune zvikwereti asi isusu tikudzimirwa magetsi 18 hours pazuva and iwewe ndoenda kuchipatara urutori kufara kuti hakuna mushonga saka zvakuratidza kuti iwewe wakagarika because inini Zimbabwe yanga ina mugabe even angachiti chingurudza ndaienda kuchipatara ndairapiwa pamakatora inini taitenga chingwa dola nato taitenga $15 taitenga hupu $4 $10 taikutenga izvozvo makutonga imana paradza takutenga $90 regai kunyepera vanhu and zviya zvokuti hatitsi kutreda moda kutreda zvakadini mune vanhu 10 muZimbabwe vamaka vakapa ma US dollar ndo vane kodzero kuti vabate ma US dollars vaite zvavanoda munyika muno ndivo vari kutreda kumiri izvozvo wadya jena wakatenga Lamborghini pano wadya jena wapinda mu parliament last parliament all of a sudden wadya jena wane mari yekuti atenge Lamborghini munhu wega wega anofunga unozvibvunza wega kuti aitambira mari muparliament chakamitisa kuti asatenge Lamborghini iyo asati apinda muparamendi chii chazochinja kuti atenge Lamborghini iyo nje makaitengepi muZimbabwe makaitenga kunze musati kunyepa kuti hatisi kutreda tiri kutreda kuwedzera ipapo vanhu vedu vari kuva nezhara humanitarian aid iri kupinda chibage chiri kupinda chekupuwa vanhu asi zvamunoita imi vana paradza manje makusvika kucholocho makuti kana usiri wezanu hauwane chikafu chikafu chamusina kutenga inini chakatenga nezvizarwa nedzimwe nyika iyo America yacho yamusingadi yamuri kuti isusu takati vaise masanctions imi muchityora kodzero dzevanhu kana America yacho musingaidi muri kutsvagei ikoko handi mune tunhu twenyu masanvidhera yakaitwa kuAmerica kuti imimi muri mbavha munoba hatitoda kushanda nemi kusvika mabvisa umbavha imhosva here muri mbavha zvinozikanwa hazvizvokufungidzira nemi mozviziva saka tiri kuti isusu ngatimborega nyaya dzokuti mozviita imimi vana turo magenga ndimi mazona akabodo manyepo yenyu hachashandi iko zvino muri mapropagandista ari kuAmerica amuri kubhadhara mamiriyoni nemamiriyoni kuti imimi mugezeswe apa hamugezeseki because muchipedza kugezeswa muri nguruve unodzokera mumadhaka saka tiri izvozvi matitira mashura 1.2 something million US dollars muchitenga tupisa nemachipsi nekokora nemvura asi muchipatara umu munhu ada kuita dialysis muchina wakafa munhu aita asma atacho waawati iwewe wafara sitere kuti hanina kurapiwa ndofa ndikafa zochinjei ikodzero yangu iri mubumbiro romutemo kuti I have a right to health ende ise hurumende vanaparadza mune kodzero yekuona kuti zvipatara zvinoshanda kwete zvenyu zvokunorapiwa kunana Singapore.
Ehe, honorable tokutendai tombokubatai muromo ipapo. Vaparadza munogona kupindura simusati mapindura regai ndibhoverenga zvataurwa nehurumende yeAmerica panyaya yezvezvirango. Vari kuti ivo Zimbabwe loses up to $1 billion per year due to corruption. Corruption deters foreign direct investment. US company decide where and when to invest based on a conducive and lucrative business environment. It's not sanctions. And the failure to implement a market-based agricultural policy opens the door to corruption in the government subsidy programs and severely exacerbates the food insecurity problems of Zimbabwe. And it's not sanctions. Pindura izvenyu tinzwi. Vaparadza.
Corruption, havana kuisa, ma Americans havana kuisa ma sanctions nokuda kwe corruption. Ndozvekutanga. Tinoitwa ma sanctions nokuti takanga tapura lane muna 2000. Ndozvokuti ndozvo. And then, thanks to my sanctions, people that I want to go to the hospital. I
think, nare dzenyu vaparadza.
Corruption and inyepe iripo vamunangagwa vakabvisa anti corruption yakanga iripo iye vakaita imwe nyowani and iye zvine zve vakaisa nyowani iri kubata vanhu zvinoda president and iye zvinezvi maamericans namabritish vanenge vachititi hanzi rule of law you must reform and president is a reformer ari kuzvezvo zvavari kuda iye zvinezvi namaelectoral reforms vandauya muparliament tine takaita kosa takabvisa kosa tane mos muruva takabvumiranana kumaro muparliament beso isu takawanda tiri 2 seconds you know and hatina kana kubokokana navo kuti takuda kuita house kubota takaita consensus tapedza kuita consensus kuma 4 AM vabiti vakasumuka vakatenda vaziyane kuti aiwa tibvumirana aiwa magona magona aiwa tafamba zvakanaka vabuda panze nokuti vanonge vachida prezi tikanzi aiwa aiwa takaipa kuti tose takaipa asi takabvumirana tiri tiri muparliament right two zvinezvi mamedia law reform iri kuita vamunakagwa kuti ngatiite takaraza chinhu chinonzi aipa chiyaita takaipa zvokanayainzi aipa yakaipa mutemo uyoyo saka iye zvinezvi tiri kuya nemitemo yakanaka tiri kufamba takatopedza izvinezvi maripoti edu achaatenda muparamend tokugadzira mutemo taoneo takatobvumirana isu mugarisiri kuti we are going to free the media in this country must be free saka hapana dambudziko then toita kumaelectoral reform right maelectoral reform iri kuuya to amenda tobvumirana neconsensus nanakumara vati muparliament zvavanoda izvozvo tozvidawo kuti saka hapana dambudziko tobva ipapo motane commission yakaita marekomendeshonsdeshutinyaya unfortunate is day president vakaita committee yavo yemaministers kuti toda kuti tibongorere ripoti racho tigoimplimenta marekomendations akataura zviri kuitika izvozvo right kwozoita maobserver missions report akaitwa imaiki za 2018 pane zvavakataurawo zviripo president vakati aiwa ngati zviitevedzere zvazvo zvavakataura saka zvese zvavada kuti tiite tiri kuita
vaparadza
riripo
vaparadza
taita zvese izvozvo.
Ehe, tombopindira ipapo vaparadza
hurumende yeletu havadi dzarikuye kunge ichitonga
honorable Paraza, tombopindira ipapo. Saka pane timeline here tichiona kuti manga muri kuti nhasi imi manga muri kumacha mamacha maratidzira pane timeline here yekuti tizoona masanctions aya achibviswa nezvamuri kutaura kuti muri kuita muri kuzviita nguva yipi iyo nhare dzenyu no your line is very bad, we're going to call you back I think. Ntunga, let me take a caller. Hello caller.
Makadi sisimavhe.
Aiwa, tiri wadi, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Mutaura wemakoni kusouth africa.
Taura yenyu mongoti gagaga nhasi pano pari kupisa.
Yes. Aiwa, nhau yemachi yavaita yezanu iyo, chokutanga ndadawo kutaura ndichiti vanhu vezanu vanhu vane problem. Problem yavanayo ndeyekuramba zvinhu zviri pachena vachizvidhaivheta kuita kuzviisa kwavanoda ivo iko zvinezvi pekutanga paradza ari kuramba kuti vanhu vanga vari vashoma otaura kuti vanhu vanga vakazara handei nokuda ndiko kuzara kwavo kwaari kutaura chechipiri akutaura kuti masanctioni haana kuisirwa haasi matageted ari ari all over munyika yese muZimbabwe. Kunyepa kuri pachena kunenge kuri pachena kuri zvinozikamwa. Aida kunzwa kunaparadza kuti atitaure chikonzero chacho chakaisirwa masanctions. Kwete zvavo ivo zvavanotaura ivo zvekuti land what was. Tinoda kuti America neBritain nenyika dzese dzakatevera masanctions kuna ana Munangagwa naana nevesavo kuti vaitaura chikonzero chekuti kudii vachitemera masanctions. Izvozvo kana ataura chaita zvakataura just chaizvo. Totanga toona kuti ndezvipi zvavakagadzirisa pane zvaakataurwa izvozvo chaizvo chaizvo. Machavaitavo iyi masanctions ari kutowedzerwa nezvavaita izvi ari kutowedzerwa.
Aiwa mashoko makukutu regaiti tore vamwe muVenezuela rakanaka ntunga.
Yes, and I'm sure Honorable Paraza will respond to that caller, but sibuye kuwe makumalunga esiNdebele. Ngiyazi ukuthi ufuna ubaba uParaza azwe ukhulume ngolimi aluzwayo kodwa banengi abalalele abafuna ukuzwa ngesiNdebele abangasizwayo isishona. Lina njengebandla yebo sike sakhuluma ngokuthi kaliphathekanga kuyini elifuna kwenziwa nguhulumende okungenza izijeziso lezi zesulwe ngoba simzwile ubaba uParaza uthi eParliament lavumelana entweni eziningi imithetho efana lapho phosa uayipa ukuthi yesulwe kodwa lathi seliphumile edalele eParliament leqa lathi hayi lokhu it's not enough imthetho leyo lokhu imibi kodwa lalivumelene edalele eParliament liyiguqula lathi hayi sesivumelene lapha sowukuhle.
Thina njengebandla leMDC uParaza kakhulume iqiniso mhlana welanga lemobho babezele izani ibuye izitshele ukuthi okukhona yikho kuzadlula ngoba bona bayimajority. Saqala salwa kuze sifike kuzomtshaya u-4 ekuseni sisila lapho kwahlatshelwa kwaba yiyeyeyeyeye baze bavuma sesiqalisa ukuthi no lekile kwenzayo sikho so angatshi ukuthi savumelana salwa labo ukuthi size sanelise kubatshengisa ukuthi lokile kwenzayo kayisikho. Njalo into ekhona lapha Ntunga ngiyekuthi izanu seyaqambamanga okwesikhathi eside okokuthi laba sakwazi ukuthi iqiniso kuyini. Iqiniso lisegcekeni. Bathi bona bawina ukhetho ne-constitutional court. Namhlanje babize uZulu waseHarare lokungena muntu. Asiyeni emvambijane. Umgabe uthiye kade sila. Kwakubomvu kuthegebha abantu be-MDC stage sonke. Okutshengisela namhlanje abantu beHarare kabaseko bayingapha abantu nxa bona ukuthi bona besithi bona bafuna ngabantu yiyo esithi indicator ngesilungu esimele batshengise ukuthi abantu abasabafuni lokokuqala lokhu yiyo esithi yi-legitimacy ngesilungu. Sisuke khonapho sifuna kube le migoqo ukuthi uma sisiya kuketo hayi khona lokho esikubonayo ukuthi izeki igcwele ama-CIO namasotsha izanu yezibambileyo kuma-polling station bafaka amasotsha osobhuku obani bani akusebenzeki. Bathi besuka khonapho batshontshe futhi ukudla okumele kuphiwa abantu ababulawa yindlala bayekusebenzisa ukuthi beyekhankasa ukuthi banqobe ngoba besazi ukuthi uZulu ubulawa yindlala. Akula muntu ozakekile ukuthi avume ukuthi ngezanu uma esebone umumbu usufikile umuntu leviki engahle. Sithi khonokho yimigoqo izinto okumele sizinto eziguqule khonokho. uParaza ukhuluma nge-media reform. Bakithi akudingi phepha ukuthi singene ePhalamende siguqule. Nxa besitsho beqinisile ukuthi bafuna ukuguqula into zonezo. Ngase sibona ku-ZBC lathi sivunyele ukuthi sikhulume hayi khona ukuthi sikhulunyelwe. Ngase sibona lathi ku-ZBC ibuya lapho esihlangana khona njenge-MDC ithatha amazwi isiyatshela uZulu lanxa umthetho lo ungenziwa. Lokhu yikho kuzakhombisa abantu kuZulu ukuthi hayi ungani bayazama so alapha sikwazi lapha ukuthi baza kugugula kathezi ngo 2030 njalo kumele sazi ukuthi ncwadi sanelisile ukuthi silwe kulo house bangahamba kusenethi bazibambile kuthi osobhuku induna zonke khona ngale ngezabo konke sabe sikuvumele basaba kugugule futhi khona ngale so usabe singenzanga lutho kodwa yayisabe sikutshengisa uzulu ukuthi yizizifiso zenethi zifakileyo asebezitshintshile oparato yizi ngugulo zizifunayo zonezo bayekele ukuthi kathesi sikhuluma kunjenje kuthiwe namuhla iholiday ngokuthi bakhankasela ama-sanctions amazane thina besibhalile mhlaka-16 usibazisi ukuthi mhlaka-24 sifuna ukungena emgwaqweni sitshengisela ngoduke esilalo kwathiwa sokubhalile kakwanelanga saliswa kodwa bona kabazange bake babuzwe lutho le mapolisa abekhona ebakhapha ilizwe bani elinjalo nxa kuthi bona bafuna ukugugula amapolisa ngawabo amasotsha ngawabo umsebenzi wamapolisa amasotsha kutshayathi ikutshaya abantwana basezimbabwe yizinguquko ezizifunayo ngoba amasotsha umuzi wabo usemabharakini amasotsha ngabatshayi izizalwane zalelo lishe amasotsha umsebenzi wabo yikuvimbela izida ezizangena elizweni lethu ukwenzela ukuthi singadli imali.
Siyabonga Makhumalo, uqhubeka ubambile mavi stadium laleli.
Rigate mbotora kola vedu varipano asitisatenda kuna kola rigate mba acknowledge varipano pa Facebook page edu pana Pepe Shonga kuti please face reality. Mr. Paradza, respect human rights. Lili nice arikuti vedu endifonere iwo ndine mashoko kudzi zvipundu arikuti Makhumalo fambai vaudze ichokwadi. Ana musangurie mubai wanzi police killed a vendor last week. Zanu irizi. Carrington Mangwiro anzi no reforms, no elections pana 2023. Tinashe Takawera sanctions is going nowhere. They killed a vendor last week. They must stop murdering people first. Na ana arkutimbaiwa marching and demonstrating abandoned Zimbabwe. How come ZANU PF marched today and police were agreeing with such a lie on sanctions? ZANU is the elephant in the room or the house. Ashley Nyanyiwa anzi ngavaende ku China ka kwavano temba. Megan arkuti yes, sharing it na Peggy Nyamandi Arpano. Thank you, Peggy, for watching. Tinashe Takawira and the woman away. Arbutorana Avagwenzi. Victor Rimbindi and Staneta isu. Please, my sanctions are to vest and my son watching Gavendi. Ocean Munami and the Vakaines Paraza. Avandisqua Granesha Murkutaura Atha. Jimson and Zimbabwe. Yakaura. One day, one television station. Mukoreuno. I worry getting the Kunakola. Hello, caller. Hello, caller. Caller, muripo here. Vanenge vadona pana parigeti ende kuna vaparadza. Vaparadza manga muri kunzwa kunyerekedzwa nekuda kutaura pinda emudariro tinzwe pfungwa dzenyu.
Chekutanga ndoda kumbopindura pane mukomambo pona. Wandoda kupindura ngachiti hanzi masanctions ari targeted and so forth. Yeah, ndoda kuti nditaure Zimbabwe right now vakateerera kuti right vese vari palist yemasanctions ari kutambura wavangaona achitambura ndiani hakuna vari kutambura ndiwe neni vanhu vari kumusha ordinary people ndo vari kutaura saka kana munhu uchiti hakuna masanctions ari targeted unenge uchirevei uri kugara muzimbabwe here kana kuti uri kugara kunyika ipi masanctions ariko right zvino ndangaritaura nenyaya yekuti yemitemo yandachitaura yekuti parliament dambudziko riripo nderekuti parliament ine maprocesses ndoda kuti vanhu vateereri vanzwisise parliament ina maprocesses I know kuti vanhu vari very impatient vada kuti zvinhu zvingopinduka just overnight and so forth and izvozvo ndo zvatinotaura kana pandinosangana nemadiplomats ari muno muzimbabwe vamaambassadors vari so impatient nenyaya yezimbabwe kuti hanzi you must do ma reforms aya overnight haiitike overnight because I'm a process Kumalo, I don't know, ziva kuti kuparlament hakungo mhanyiwi zvine process. Saka tiri kuita zvese izvi nenguva yazvinofanira kuitika. Saka ndakatitini president vamunangagwa vakati ndiro vakaita mareforms avo nekuti kuti vakaposerwa nani asi aiwo vakati ndo regai ndiite nekuti vari kuda kuti vachinje zvinhu nekuti Zimbabwe yakanga yagara 37 years tile tichitambura right masanction takatarwa masanction between 1980 to 19 to the year 2000 tanga tina masanction akazouya after 2000 after Tatola Lane saka kana munhu asinganzwisise izvozvo handizivi kuti anda kudzivisa chii ende kana munhu asinganzwisise zvokuti biti nawosman mule vakaenda kuamerica vakabata chidhokumendi chakazoita kuti dzizera inorwe handizivi kuti vada kuita chii kana imi muri kuamerica ikoko munofanira tsvagai tsvagurudzo kuti ndeipi imwe nyika kunze kwezimbabwe kuda nenyika one kana kuti mbiri dzakatemerwa mutemo neamerica tirinyika kaiti asi america yakaita nyika mutemo agene zimbabwe isu hatisi muhondo neamerica isi hatina america haina kumbotipamba nyaya ndeyekuti iye zvino america yakavaka embasi yavo munomo 300 million 290 million embasi the second largest in africa munomo from kenya zvino kana tiri nyika isinganzwisiki iri isingabatsiri vakavakirei embasi yakanaka kudaro ine mari inodhura kudaro pane zvavanotsvaga muno munyika yedu zimbabwe we are so rich in terms of minerals ndozvamunofanira kuziva even nguva yasmith pane masanctions paya america yaibvasa masanctions isapota smith nokuti yaida chrome yedu ndozvamunofanira kuziva zvinhu izvi hamuti kuzviita you suddenly muno developa manager kana pane zvinhu chokwadi hamuri kudzwa chokwadi
tombokubatai muromo ipapo vaparadza
zvataurwa nabhuru wangu kumalo zvimwe zvacho nokuti handinyatsotaura zvakanaka naka chindeveri chinombondipotsa asi ndinonhu hangu zvimwe zvinhu
batai makadaro
unless mukasamariza
All right, Simbo, okay. Bata enyi makadaro tine mutereri Ntunga.
Yebo mafisi tate ubaba utawove. Kunjani mlaleli?
Napila njani baba.
Isi apila. Ya izi ndabi nkundlivuteyo.
Anguti ndamtolisele solupakati pati ubaba indlela okhuluma ngayo yebo kwezomnotho ilizwa lomangakuhle kuzokuthi le ndawo ezamagugu ngikhuluma ngendaba zegodi yama-diamond yebo sinothile but iproblem ekhona sinamasela yikho but ama-sanction afakelwa ngamasela ngoba i-ZANU-PF iyephula amalungelo abantu uma kuthiwa kuphula amalungelo abantu one yabulala abantu akulakhetho umuntu uma ikhuluma i-speech loba yini uyakhibhinethi uyabanjwa uyakuzindawo uyabulawa uyenziwani yikho ukufakwa ama-sanction la ndambendesipeak ukuthi ngantu ama-sanction bangakuphi ngoba ma bengakhupha bazahlala bese besithi bona yibo abakwazi ukuthuthukisa umnotho plus betshontsha leyo mali babe sebevulele ithuba elihle ukuthi izikhulu zidle kuhle njengoba zisidla kuhle okwakhathesi ngabe kungasi ukuthi i-ZANU-PF yenza ukuthi ngathi baphila ngamagazi abantu nalaba ababulala abantu ababesifa
hayi siyabonga ngombono wakho mlaleli
but namende ubaba lo engakhuluma iqiniso ukuthi ama-sanction bafakelani ukuthi khona lokhu ilizwe lasezimbabwe lingabambani lamanye amazwe akakhuluma iqiniso akafanelanga ukuthi kula masela yibo amasela akhona but ngathi abazama ukuthi belungisise indaba yokuthi abantu bephathwe kuhle ezweni labo ukuthi loba yini abayifisa bakwazi ukukhuluma kuzokuthi le nto le ade eyikhuluma esithi abantu ade begcwele abantu yinshade bengafiki ngitsho ne-3000 maybe abantu abambala ade bekhona umbe ade beyi-200 sesithiade kugcwele abantu estadiyamu sibonile istadiyamu esukuthi kade siyikhangela athi se-Cape Town but amakhamera ade sithengisa yonke into khona lapha e-Studio 7 kade sizibonela yonke into nokuthi kuyesihambela amanga la
hayi siyabonga siyabonga mlaleli ngokusipha umbono wakho before we come to you honorable Paradza sibuye kuwe makhumalo let me read another tweet from President Mnangagwa. He says, we will fight the sanctions just as we continue to engage in the spirit of peaceful coexistence with all nations of the world. This is now the key pillar of our foreign policy. It's time to end the sanctions. It's time for Zimbabwe to rejoin the family of nations. Give us your take, the Honorable Kumaro, as we wrap up.
Yes, well, like I said, it's just unfortunate that Barada and Mnangagwa live in Zimbabwe that some of us don't know. I don't know what fight he's talking about. As we speak, the social media by the UK is already going to be imposing sanctions, meaning to say they are doing something wrong, because if they're doing something right, this would be okay. We don't need a foreign police at this point in time. We need a national police to restore our livelihood as Zimbabweans. Because what we are saying, ZANU-PF is killing us. We are having just 1 meal a day. And Barada has put it correctly. He says, those that are under sanctions are not feeling the pinch. Yes, they are feeling the pinch, Honorable Barada. You have stolen the US dollars. You now want to go and take them in Europe. Because in China, you have taken enough, there's no room. Trust us, comrades. The same children that you sent outside this country, who were educated in the same universities that you went through, and you chucked them out and they started a group of greener pastors, they are coming back fighting for their right, because that's their future. And they will show you what democracy is. So what you can only do now is you listen to the next generation or you are doomed. Because trust me, wherever you are going to go in this world, as long as it is outside Zimbabwean borders, Zimbabwean youth, our children are out there. That we took to university and selling our livestock for them to look after us. Instead, we are dying and they cannot look after us.
Mumboti dene shona tuvatasu tukira kuna vaparadza taakushika kuma gumo nguwe edu ya vaya kujikana na pana.
Tivi kuti nyaye kuti wa munanga gavari kuti vachagwa ninyi ya masankins. Azu badari izu. UK izu jato taura kuti warguwe zera. Nyaya iri ipondeyo kuti. Vana paradza taura ati iye. Vanwe zanu vagabakwa ne masankins. Awasu kuiwona namu. Ine mavana vemuZimbabwe. Chokwadi chiripo ndechokuti vana Paradza vatoba ma 15 billion aya ma 3 billion nevanhu 10 vakabata ma US. Vapedza kuti vanoviga mari yavo mumasisa account. Kuti kana takuda kuitsvaga mari toishaya asi hazvibudi vachitumira gore rino. Vapangana kuti tine vana vatakadzidzisa muma university. Mukatengesa mombe. Muchiti vana ava vachapinda mabasa okuchengetai. Vana iva vakazoona zvakakosha vabude munyika vari kunze. Vana Paradza kungokrosa border chete. Vachaadvisa macheya asina vanhu. Vachaadvisa makedha asina vanhu. Vacharova vanhu. Vachatiuraya kusvika vatiza.
Thank you, the Honorable Kumalo. Honorable Paradza, you have 30 seconds. Give us your last word.
But the thing is, this narrative, side narrative, these are the people who are in opposition and they lost election and they are bitter. They will continue to be bitter and so forth. What they want is to join this government. That's what I'm talking about. All this noise is not about anything else, but I'm talking about. They want to join this government. They think it is a great betrayal. No, with the lost elections, kana maruza my elections, mirirai, ingua. You see, kana vane vanu, why did they lose elections? We have 145, 145 out of 210. That is, 145 seats, you are at 63 seats. Because Iowa, that's president, Tamuja.
Vaparadza ngatidzokerei kuma sanctions asi nguva yedu yadyana namanje. Thank you so much. Unfortunately, we have no airtime.
Thank you, Honorable Paradza. Thank you so much. Thank you, Honorable Paradza, for your kindness. Let's leave it there. Honorable Kindness Paradza is a ZANU-PF lawmaker. We also spoke to MDC lawmaker. Tabitha Kumalo, this is it, Zimbabwe. I'm Tungamili Nkoma.
And I'm Marvelous Mthanganya. Who are you saying? Meet us again next week, where we'll be giving you what's happening in Zimbabwe and outside. Bye-bye.